Chirongwa chekutanga kudonedzera vanhu nhomba yekorera chaparurwa zviri pamutemo nhasi kukuwadzana negurukota rinomirira dunhu reHarare vachaustra wengwa vakamirira gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Vataengwa vati zvakakosha kuti paitwe mushandira pamwe pakati pehurumende nemasangano akazvimirira kudzivirira chirwere ichi vachitiwo vanhu vafanirwe kutya.
Vari kutaura pano kuti vaccine yakatoshandiswa muno munyika kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Mani mani, chipenge, chegutu, nemuno muHarare, nataka mbeja kolera muna 2018 nemuna 2020. Ikashanda zvikuru, hapana akarwara nayo, hapana nechi, zvinhu zvakatomboshandiswa, musazeze, hapana chekutya pakwete.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati zvinhu zviri kuita hazvo zvichiita nani. Sano WHO International Coordinating Group on Vaccine Provision rakavimbisa kupa Zimbabwe nhomba dzekorera dzinosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi kusvika pari zvino nyika yaona nhomba dzinopfuura zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 892,286. Mukuru werimwe sangano rinoshanda nevagari vekumasvingo reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development Trust vazana emuzorodzi waudza Studio 7 kuti hurumende yaparura chirongwa chakanaka kunyange hazvo achiti hachina kushambadzwa zvakakwana.
Hapana vatamboona vachiita madoor-to-door awareness campaigns kumaaffected areas akafanana naChiredzi nana Mukwasini uku. Tanga tiriko paweekend pano asi tikuona kuti vanhu vanongozinzwa namakuhwa, vanhu vanongozinzwa nepamawhatsapp.
Mumwe mugari wemuvulawayo vamashava muzamindo vatiwo pachiri kuda ruzivo rwakakwana nezvekupararira kwechirwere ichi nekurapiwa kwachingaitwe.
Masolutions atinoona selong term izvinogwaisha nhani inokutaurwa nezvayo kana kuri kunzi tapinda kumaelections. The next 4 years ninge yakanyararwa yozobuda zvetem yemaelections.
Dr. Simbiso Ranga vanoe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica waudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhomba yekorera ichibatsira pakurwisa chirwere ichi zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuti veruzhinji vawane mvura yakachena.
Izvi zvinoda kuti paite yatinoti infrastructure development kana kuvakwa kwemafacilities ekuti vanhu vave nemvura yakachena kana ari madhamu, kuita zvemapaipe aya ekuti vanhu vawane tapped water yakachena yakatritwa kumadhorobha nekumaruwa. Izvi zvichazobatsira kuti for the long term korera chisava chirwere chatinoramba tichisangana nacho muZimbabwe. Kune dzimwe nyika havatombozivewo kati kolera chini nokuti haiko. This is a very basic thing.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuwanisa vanhu mvura.
Nyaya yekuti mapolitician anongosetla vanhu pavanongoda pese pese, again ndo imwe iri kuita fuel chirwere chekorera ichi. This politically motivated resettlement yakashata. Ndo vanhu vaya vanozoenda kuchipoint vazimba futi weta homeless. Masettlements acho haana water ne sanitation yakakwana. Vanhu vanongonzi tigarai apa hamugotivhotera, hazvina kururama. And finally malocal authorities ari kutadza kuprovide maservices because akadzvinyiwa pahuro nehurumende haasi kupiwa zvikwanisiro.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu makumi manomwe nemumwe vainge vafa nekorera asi pane vamwe mazana mana nevashanu vachiri kuvhenekwa vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zviviri kana kuti 2368 vakabatwa nechirwere ichi. Sano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti riri kushushikana nekuti pavanhu vatanhatu vari kubatwa nechirwere ichi mumwe chete mwana ari pasi pemakore mashanu. Kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi kunyika dzakaita seZimbabwe, Malawi neZambia kuri kupa kuti nhomba ishomekewo. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini kudzana emusengi.